mutungamiri wesangano redisability amalgamated community trust vaHenry Chivanga avo vagare maragumbo vanoti
tsika dzedu pane dzimwe dzinhu dzisina kumira zvakanaka somuenzaniso kana munhu akazvitakura mudzimai akaona munhu ane usopi kana munhu akaremara vanonzi zvitirei padumbu kuti musaita nhunza zvinoreva kuti vanhu vanoti hamufaniri kuasosieta naye musava paari saka izvozvo zvinobva zvaafekta kuti vamwe vana havatendi kuzvikoro nenyaya yokuti vanenge vari vanhu vanenge vachizvidzwa
vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevane usope realbinos trust muzvare ignes gurune vanoti nyaya yekuchekeresa vakaita savo inowanzaitika kumaruva vanoti tsika iyi inofanira kupedzwa nekuti inoisa upenyu hwavo munjodzi
vanhu vachinekabhilifi kako kungoti munhu ane albinism ukatsva mapasi ake vavanotongoti skini chaiyo general woenda nayo hanzi unonoita mari voita mari shosa avo saka zvinoti afekta kuti hatina kana freedom yekuti kwanise kufamba usiku vanavo kuti vafambi vachienda kuzvikoro malo avakwanisi kufamba then vamwe vachine zvimabhilifi zviya zvokuti hanzi ukarara nomunhu ane albinism kana une HIV inobva yapera yete hazvisizvo albinism yachona chi ingotori condition yokuti even HIV yacho kwatiri inongobatawo
ishe magudu vakabva mugwadi vekumasvingo avo vasingaoni vanoti
tichaona kuti zvose izvozvo zvinotorwa zvoiswa mamitsiwawo atingati zviitiko izvozvo zvotorwa zvoiswa muchivanhu asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti kusaziva kunoda kuti kudzidziswe vanhu vabve mukusaziva vagone kupromota chatinoti kubatana nokupindana inonzi integration pachirungu
mumwe we anoita zvetsika dzechivanhu amai tendai muda vanhu wekuchikomba kuchivhu vatendawo kuti dzimwe tsika dzinokonzeresa kusagadzikana kwevanhu mumatunhu
isu sevanhu vasina kuremara tinokurudzira vanhu vasina kuremara kuti tigamuchire vanhu vakaremara kuti tikurudzira vane kuti tigarisane zvakanaka uye zvetidzidzise vana vedu kuti kuremara haisi mhosva kana kuti ringave dambudziko asi kuti tinofanira kutovakurudzira kutoti munhu akaremara munhuwo
vamwewo vanorwira kodzero dzevakaremara vakaita savabharabhasi guta vanoti kunofanira kuitwa mitemo yakaoma munyika yekuranga vanenge vachikora kodzero dzevakaremara
pataitarisira kuti gavhumendi yedu ichinje mutemo iti kana pakabviswa vanhu vakaita sevakanorarama neurema vatosungwa vatofananidzwa nemedha chaiyo chaiyo
gurukota rebazi rezvemagariro evanhu vajulai mwoyo vakaudza vatori venhau kuti hurumende ine mutemo wekuti hapana anofanira kusiyiwa kana kusarurwa munyika mapurisa anotiwo anosunga vose vanotyora mutemo yenyika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.